Ya, tatoswera tiri mumusangano. Tanga tiri kuparamende.
Wanga uri wei msangano?
Kuparamende, tanga tichi tsanangura ku parliamentary portfolio committee on budget and finance. Iyo yanga yakabatana ne parliamentary portfolio committee on industry and commerce. Yanga ichitambira tsanangudzo kubva kune vemabhizimusi vakasiyana-siyana maringe nekuparurwa kwakaitwa monetary policy pamwe chete neZIG. Saka tichizobva ikoko sesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers tazopfuurira kuenda kuReserve Bank of Zimbabwe.
Kwange kuine yuko?
Kwanga kuine umwe musangano wanga uriko na 2:30 dzemasikati, uyo wanga wakakokerwa ne nhungamiri dzefinancial intelligence unit neReserve Bank, uyewo vakabatana pamwe chete nevemabhizimusi zvikwata zvemabhizimusi zvinomirira mabhizimusi zvakasiyana-siyana.